manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri mutsi wesvondo gunyana 15 2024 makateerera kuStudio 7 mepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Marvelous Mhlanganyahuye ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva reutongi wejekerere reInternational Day of Democracy vanorwira kodzero dzevanhu nevanopikisa vachiti munyika hamuna utongo wejekerere. Asi vanotsigira hurumende vanoti Zimbabwe inotevera bumbiro remitemo mukucherechedza utongo wejekerere. Vanotevera nhabvu vochema-chema nekushayikwa kwezvibodzwa zvakawanda mumitambo yenhabvu munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yabatana nepasi rose nhasi mukucherechedza zuva reutongi wejekerere reInternational Day of Democracy. Munyori mukuru musangano reUnited Nations vaAntonio Guterres vachiti zuva reInternational Day of Democracy mukana wekusimbisa kukosha nekuchengetedzwa kwekodzero dzekuti vanhu vataure vakasununguka. Masangano akazvimirira achishanda akasununguka uye kuchengetedzwa nekusimudzirwa kwekodzero dzevanhu pasi rose. VaGuterres vayambirawo kuti kana artificial intelligence ikasashandiswa nemazvo inokwanisa kukanganisa utongi wejekerere. Zuva iri riri kucherechedzwa apo munyika muine kuchema-chema kwevanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu kuti hurumende iri kushandisa chisimba. Asi hurumende inozviramba ichiti munyika hamuna kumbunyikidzwa kwevanhu. Asi mutungamiri wesangano reAll Hands on Justice uye vari muongorori wenyaya dzezvematongerwo enyika vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu Advocate Kennedy Masie vanoti zvizhinji zvinoda kugadziriswa pamusoro pekucherechedzwa kwekodzero dzevanhu munyika kuti nyika izonzi yave neutongi wejekerere. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Nyaya yedemokrasi inyaya inokosha especially kunyika kwedu kuZimbabwe nokuti inoinvolva kuremekedza kwemainstitutions ehurumende anosanganisirawo atingati judiciary, anosanganisirawo parliamenti, executive zvekare and kuonawo zvekare kuti mabumbiro remutemo rachengetedzwa vachitadzawo zvekare atingati pachirungu matenets erule of law. Saka kana vanhu vachipokana nezviri kuitika kuZimbabwe vachitaura kuti hakuna yatingati iyo demokrasi zvinhu zvisingave zvisingashamisi.
Chinofanira kuitwa neZimbabwe kuti vagosvikawo pakunzi aiwa munyika mane utongi wejechetere.
Chifaa kuitwa kuZimbabwe chekutanga kuremekedza bumbiro romutemo ende kuremekedza kodzero dzevanhu. Iko zvino tinoona kuti nyaya dzekodzero dzevanhu kunyanya nyanya kana vanhu vachida kupokana kana kuda kudemonstrata mumastreets kuZimbabwe zvinhu zvinototadzika kuti zviitike ende uyezve yatingati force inoitwa nehurumende kana vachiita counter. Chikasa zvekare kuZimbabwe kuti pane vanhu vanenge vachipokana nezvekare zvinoita hurumende kana vachiita tingati counter ma-demonstrations kana counter tingati ma-civil liberties anenge achiexpressa nevanhu mumiro wemutemo. Zvinhu zvinova tichiita kuti vanhu vazoona senge hurumende isingaremekedzi atingati mafundamental freedoms ari mubumbiro romutemo. And zvichitaka zvekare zuva irori reinternational democracy izvaro rinokurudzira atingati mahurumende ari pasi tivese kusanganisira Zimbabwe kuti varemekedze mitemo yavo yavakagadza munyika mavo, varemekedze mitemo yavakasainawo kumasangano akaita sena United Nations ayo anoita kuti vaumbiridze yatingati culture yekuti vanhu vave vari vanhu vakasungunuka kuva vachibatsirawo zvekare kuti iyo culture yedemokrasi kuti ive inoenda mberi, kusanganisirawo zvekare kuti paitwewo atingati mafree and fair elections anoita kuti vanhu vave ne pride and the confidence kuti iyo institution ya democracy inoshanda pakutonga nyika.
Tinoona iyo hurumende inoti iyo aiwa ivo vanotoona kunge vari kutonga neutongi wejechetere, asi vanoti ivo vamwe vanhu vari kuda kuvarwisa vavanoti madetractors ndivo vanoti ivo munyika hamuna utongi wejechetere. Munoti ipapo
zvinhu zvavanenge vachionawo nedivi ravo ravanenge vachiona sevanhu vari kutonga, nekuti chatinoona kuZimbabwe inyaya yekuti hurumende kunyanyanyanya iyo iripo iyi ihurumende isingatereri vanhu. Saka zvainenge ichiti iri kuita zvinhu zvainenge ichingoti iri kuita chero nangwe vanhu vachipokana nazvo. Iko zvino tichitarisa kumajere kwakanyanyowanda vanhu vari kupokana nehurumende kana kuti vanhu vari kuzama kuda kuekspresa atingati magrievances avo kuhurumende, but chaanosangana nacho kusungwa kana kuabductwa kana kuurawa sezvatikuona zvekare kuti iko zvino tine vamwe maactivists wo achiri kushayikwa akaita sana Itai Dzamara, hurumende yaisina hanya nyayo kuti vaoziwe kuti vari kupi. Zvinhu zvisingatarizi kuita senge hurumende ine hanya nekuda kukuumbiridza yatingati democracy.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano reAll Hands on Justice uye vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu, Advocate Kennedy Masie, vachitaura neStudio 7 vari parunhare kuTexas muno muAmerica. Sezvo tichitema tisina kwatakarerekera, tabatawo vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yebato rezano PF vamasimba mavaza, avo vanoti munyika mune utongi hwejekerere.
Chekutanga ndechekuti demokrasi hazvirevi kuti vanhu vanenge vapara mhosva vasungwe. Zimbabwe inyika inochengetedza kutonga kwegutsa ruzhinji uyezve kutonga kwejechetere. Inyika yakarwira demokrasi, yakatoenda kuhondo kuti demokrasi inge ichipraktizwa muZimbabwe. Saka hurumende ZANU PF haina chikonzero chekutyora mapazi edemokrasi, nekuti ndozvavakanofira, ndozvakafira hama dzedu, ndozvatakadikitira nekubudira ropa kuti nyika ibvumirwe kuva nerutongo rwegutsa ruzhinji, rutongo rwejechetere. Saka Zimbabwe haiwanikwe pakati penyika dzinotyora kodzero dzevanhu. Uyezve tofanira kugara takaziva kuti kusungwa kwevanhu vanenge vapara mhosva hazvireve kuti kodzero dzavo dzatyorwa. Vanozoendeswa kukoti, dare ndorinozoti aiwa vane mhosva kana kuti havana, asi prosesi yekutanga ndeyekuvasunga inoitwa nemapurisa. Dai pane ari kuti ndakasungwa handina kuendeswa kudare, tingadai taita apa nezvidzvinyisirwa. Asi munhu wese anosungwa anopedzisira apinda mudare. Dare harizvi kudya zvokuita nehurumende. Saka vanhu vanenge vasungwa vese, vamwe vacho vanenge vasina mhosva, ndozoratidza kuti aiwa nyika haisi kumbunyikidza iye kuita zviro kwazvo zviri pabumbiro remutemo wenyika, bumbiro remutemo webato riri kutonga.
Asikati tinoona Zimbabwe yakatemerwa zvirango zveupfumi vachinzi ivo vanofanira kugadzirisa nyaya yerule of law kana kuti nyaya yeutongi hwoyi hwejechetere. Munopaona sei ipapa?
Ndonyaya yatikurwisana nayo mazuva anezva muZimbabwe kuti aiwa zvirango zvakatemerwa Zimbabwe hazvina maturo zvechokwadi. Vakatemera zvirango izvi vanhu vane chavanoda kubva kuZimbabwe, chavari kunyimwa. Vari kuda kupindawo muZimbabwe vaidzvinyirirewo, asi nekuti vari kurambidzwa vanofunga kuti kana vakambunyikidza Zimbabwe nekuitemera zvirango, vana veZimbabwe vachanzwa nzara vosimuka vorwisa hurumende yavo. Bari chokwadi ndechekuti aiwa even United Nations yakaramba kutemera zvirango. Tine zvirango neEuropean Union neAmerica. Hongu kune vana veZimbabwe vanopikisa hurumende, vanoda kuti chese chinogona kuisa hurumende pasi vachimbundire kuitira kuti hurumende iwire pasi iye vagotonga. Ndo vanenge vachipesvedzera mheshe mukono vachiudza dzimwe nyika kuti munyika medu hamuna utongi hwejechetere. Saka izvazvi ngativhundutse nekuti vari kutemera mizvirango izvozvo naivowo vari kutyora mitemo asi nekuti ndovane simba ndovane mari hatina zvatokwanisa kuvaita iko zvino asi rimweni zuva gava richadambura haro musungo.
Asi pane chakaipa here kuti nyika igadzirise nyaya idzodzi dzakadai sekutyorwa kwekodzero dzevanhu nezvimwewo kuti vapinde pane zviri kudiwa nepasi rose kuti munyika muve neutongi hwechechitere?
Chinhu chinogadziriswa chinhu chinenge chakatyokana chakaminama. Isu tiri kuti nyaya dzeutongi hwechechitere, nyaya dzekodzero dzevanhu muzimbabwe hadzina kuminama, hadzinotevedzerwa. Saka hatigadzirisi chakagadziriswa kare. Asi kana pane pange kana kuti parimwe rutivi roda kukwenenzverwa, hurumende yaedza nepainogona kuti tinongedzerai pamunofunga kuti apa ndo pari kubaya tibvise minzwa iripo.
Avo vanga vari nhengo yebato rezano PF vamasimba mavaza vachitaura neStudio 7 vari kuBritain. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum chamunopakurirwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Dino kugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo regarega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nava Pride Kawara avo vane studio yavo inogadzira mimhanzi uye vachimaneja vaimbi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Zvinhu zvanhu zvakaoma kubva patikatanga. Even nanhasi zvichiri kurwadza. It's not an easy journey. Nekuti ndakatanga zvemusic management when I was in form two kuma 2012 ikoko. 2012 ndo pataitangawo nevamwe vaimbi vanga vachasimuka muruwa, nekuti by then ndaigara kuruwa. Saka pane vaimbi vanga vachasimuka ikoko kuruwa. Saka ndaingoita zvekutera mastudios ndichitsvaga talent mumastudios. Pandakazosanganawo nana Vanchoga nana Dobadon ndo kwavaigara ndikashanda nawo. Saka kushanda kwandaiita pesa pa since music is my passion, ndaingoshanda nchingonakirwa semufana uchinakirwa ungoti I'm just helping. Ende ndaita zve nemanager maaccounts ana Vanchoga ana Dobadoni masocial media handles. Saka I was just helping ndichingonakirwa.
Zvadaro chii chakazochinja?
Saka 2019 ndona shanda na Vanchoga pandazona mukomana wandiri kumanejera maaccounts ake wandiri kumaketira zvinhu zvake akutotrenda. Ndopandazotanga kuzotreata music seriously. Ndakuzotanga kunyatsoisa time yangu yese kumusic. Ndakuzoti music inotobhadhara kai. Saka ndakashanda naye kubva muma 2012 ndiri kuma form 2 kusvika 2019 paakazotanga kutrenda mulockdown mamuya ndaishanda naye. So haasi Vanchoga chete vandaishanda naye, ndaishanda nevaimbi vazhinji. Ende so mama challenges andikazotanga kuzosangana nawo ndakushanda nevaimbi vakawanda ngekuti unoona paunenge uchishanda nevanhu ka nemanager mastudios nemastudios andikashanda nawo vakaita sana Ray Music ana Bed Company. Saka unoona paunenge uchimanaja like those studios paunenge uchimanaja nevamwe vaimbi they don't take you seriously. Vanenge vachikuti management oright havakochese management. Ndo saka uri kuona even now vaimbi vazhinji havana management vanongozviitira zvinhu zvavo nekuti vanoona nge management isina basa. Saka iwewe unongochionekwa sisina basa.
Makabva madii kuti vamwewo vakukoshesei pabasa ramunoita iri?
It's last year ndopandikazo ndapedza chikoro last year. Ndopandikapedza ndaita degree media ndapedza last year in December. Vandazobatanawo naproducer anonzi Dr. Blakes tangobatanawo vatangovhura studio yatikavhura inonzi Atwood Music. So kubva last year kusvikawo up to now aiwa ndiri kuona pane big change. Vaimbi vakutorespecta kuti poskavara vane studio yavo yavanoshanda na Dr. Blakes vana kutotanga kutorespectawo ukamuudzawo maideas akutoteka those ideas kuti anenge achizotaura munhu yani studio ane record label nonzi Attitude Music.
Izvezvi pakugadzira mimhanzi nde vapi vamwe vaimbi vamunoshanda navo pabasa renyu?
Vatinoshanda navo vari under our record label tina Badman Kuso. Badman Kuso iye Dr. Blacks wacho is also a musician. Saka inini kusaidi kwangu sa manager ndinge sto manager besides zvekuti is my partner studio, but kusaidi kwangu necho manager is also a musician. Saka pano chi Dr. Blacks, Badman Kuso, Moka Makanika, teachers JTG ndo vaimbi vatiri kushanda navo izvezvi ku Attitude Music.
Vamwe vechidikiwo vangada kutevera mutsoka dzenyu ndeapi mashoko amungada kuvasiyirawo vakateerera chirongwa?
Tinoona magetoits akawanda valose focus because of my drugs. Tine vataitoziva kuti uyaigona bora zvisingaiti, and vanewo takatovataisira kuti for the next 3 or 4 years to come vanenge vakutotambira kueurope chaiko, but mukasangana nawo nhasi unogona kutobuda musodzi kuti ndiye munhu aigona bhora uya here. So chandinonyanya kukurudzira mageto yutsi kusiyana nezvinodhaka.
Kwanhasi togumira pano mazuva hurukuro yataita nava Pride Kawara, avo vane studio yavo inogadzira mimhanzi uye vachimaneja vaimbi. Ndinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvekare chimwe chirongwa, Sondo rinouya. Ini ndini Tabaka Ncube ndiri muWashington DC.
Tinotenda Tabuka, iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum muchachipiwa na Evans Zininga West Studio 7.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munodi pasimba.
Yesu simba rangu, simba
rangu. Ndinokuchingamidzai kuchirongwa chesvondo rino chechitendero Religious Forum. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Nasi tichapiwa shoko ramwari namudzidzisi Washington Taruvinga vekusarauru kumasvingo vekereke yaJesu. Mudzidzisi makadini, tinokuchingamidzai pastudio 7. Sanganai nevateereri mutipe shoko ranhasi.
Ndinokutendai nhasi kustudio 7 mukoma Zininga, ndokukwazisai mose pasi rese munoteerera shoko ramwari nestudio 7. Nhasi ndine nyaya yandakabata yandinoda kuti tidzidze ine chekuita nekunyengetera. Nekuti vanhu vazhinji vanonyengetera Mwari, but minyengetero yavo haisviki. Saka regai tingowana rugwaro ruchatibatsira, ruchatiguida kubva kubhuku yaGenesis chapter 25 kubva pavhesi ya21. Regai ndichaverenga. Zvino Isaka wakanyengeterera mukadzi wake kuna Jehovha nokuti wakanga asingabereki. Jehovha akanzwa kunyengetera kwake. Ribeka mukadzi wake akava nemimba. Uri kuona nawo mudikanwa kuti tiri kuwana panapa kuti Ribeka akanga asingakwanisi kuva nemwana, but zvinhu izvozvo zvakagonekanwa kubudikidza nekunyengetera kuna Mwari. Zvoreva Isaka pakunyengetera kwakaita kuna Mwari ndoko kwakasaka Ribeka ave nemwana. Kune simba mukunyengetera kuna Mwari. Kana tikaenda kubhuku yavakorose, tinowana muapostora Pauro achitsanangurira hama dzekuvakorose, achivatsanangurira nyaya kuti mutinyengeterere pana chapter 4:3 dzavakorose, achiti mutinyengeterere nesuwo kuti Mwari atiza mukova weshoko. Kurova kuti kunyengetera kune simba. Tikaenda kubhuku yamabasa chapter 12, tinowana Peter achinyengeterwa nekereke. Tikaenda kuna second vaTesaronica chapter 3 kutangira pavhesi ya1, Paulo anotaura achipa kupedzisira hama dzangu tinyengetere chishoko ramwari ripfuure richienda kumberi sezvinoitwa ukwenyu. Tikaenda pana chapter 14 dzavaKorinde, tinowana pavhesi ya13 Paulo achiti kana kune unotaura nendimi nganyengetere kuna Mwari kuti akwanise kudziinterpreta. It means prayer, mu prayer there is a power. Mukunamata Mwari, mukunyengetera kuna Mwari. Saka inini manje ndine nyaya yekuti vazhinji vanotinonyengetera but power hatisi kuriwana. Tinonyengetera but zvinoita hatisi kunzwika naMwari. Chii chiri kuitika? Hama yangu, rega ndikutsanangurire kuti hazviitike kuti munhu ukava nefoni yako, ine moto ine network, ine SIM card reactivated. Kana usina ATM, there is no communication between you nemunhu unoda kutaura naye. Vekoneti vakaisa chimwe chimunhu chinoti sori ndine urombo. Namba dzamajaira idzidzi hadzina mari. Kureva kuti kunyengetera manje uri kufananidzwa nemunhu anenge achiisa airtime mukati make kuti ukwanise kutaura namwari. Uye kuti iwe utaure namwari iwewo unofanira kunge une simukadhi riri valid kuti ugozokwanisa kujusa airtime inoenderana nesevhisi yauri kuita. Saka tichiti munhu anofanira kutanga aponeswa kuti agozokwanisa kunyengetera kuna mwari. Haugoni kunyengetera kuna mwari usina kugamuchira shoko ramwari rezvokwadi. That one hazvigoni kubuda. Ndosaka vazhinji vachinyengetera vachiti hatinzwike namwari. Unofona seiko nefoni isina airtime? Wonyengetera. Saka Pauro anoti ndiri Jerusarema ndakanga ndichinyengetera ndiri mutemberi ndikaita sendobatwa nemweya ndikamuona Kristu. Achinyengetera ndopa akaona Kristu. Saka pana chapter 10:13 ndopa anobvunzwa kuti vachagodana sei kuna Mwari kana vasina kuponeswa zvikanzi. Vachaponeswa sei kusina muparidzi. It means kunofanira kuva nomuparidzi zvikanzi. Vanoparidza sei kana vasina kutumwa? Kureva kuti panofanira kunge pane connection kana vanonamata vadzimu havangomuki makuseni vachitotora doro nemazita emazitateguru vachidira pasi. But vanofanira kutanga pava nemudzimu unotanga kumukira kune munhu. Sezvakaburuka mweya papendakosta, padere pendakosta. Mwari denga kuti zvakanaka. Ndichanyengetera baba muzita raJesu Kristu. Ndinovanyengeterera vese vanzwa shoko iri kuti vakuzivei Mwari, musunudze mwoyo yavo nenzeve dzavo kuti vakuzivei, vatendeukire kushoko reupenyu husingaperi muzita nemuropa raJesu Kristu. Father, I thank you. Amen.
Tinotenda mudzidzisi Taruvinga nechidzidzo chanhasi. Vateereri nemiwo, ndichikutendai kunge mange munesu muchirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya patichakupai zvechimwe chirongwa chechitendero kwanhasi. Togumira pano ndokuonekai nemufaro. Ini ndini Evans Azininga ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans, tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo, vatsigiri vemutambo wenhabvu vari kushushikana zvikuru nekushayika kana kudzikira kwezvibodzwa mumakundano enhabvu yepamusoro munyika eCastle Lager Premier Soccer League pamwe chete nechikwata chenyika cheMawarriors. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Kubva muna 2011 apo Premier Soccer League yakasandura zita kuve Castle Lager Premier Soccer League, hapana mutambo wemuno ati asvitsa kana kudarika zvibodzwa makumi maviri kubva mumitambo makumi matatu nemina. Gore iroro Rodrick Ntuma aitambira Dynamos ndiye akapedza ari pamusoro pazvibodzwa mushure mekukanda zvibodzwa gumi nezvina chete. Mwaka wapera wa 2023-24 William Manondo weCapes United akapedza ari pamusoro aine zvibodzwa gumi nezvinomwe chete mwaka wese. Izvi zvasiyana zvikuru nemazuva ekare apo vatambi vakaita saPeter Nyama, Moses Chunga, Sheki Tauro, Gift Mpariwa, Adam Lovu, Maronga Nyangela naZenzo Moyo vaikanda zvibodzwa zvaidarika makumi maviri pamwaka mumwe chete. Muna 1970 Peter Nyama akakanda zvibodzwa makumi matanhatu nezviviri 62 mumwaka mumwe chete apo aitambira Chibuku Shumba. Mutambi akanwisa zvibodzwa zvakawandisa mushure mekunge nyika yawana kuzvitonga ndeMoses Chunga weDynamos muna 1986 apo akakanda zvibodzwa makumi mana nezvitanhatu 46 mumwaka mumwe chete wenhabvu. Muongorori wemutambo wenhabvu vaFarai Kambamura vanoti mazuva ekare vatambi vaitora nguva yakareba vachiveza tarenda ravo rekukanda zvibodzwa vachiri vadiki kwete zvave kuitika mazuva ano.
Takakura tichitamba yataiti hweshe bhora remustriti reyariya asi ezvinezvika pekutambira pacho nhandare national team inonotambira kune imwe nyika. Ezvinezviko vadiki ava hatina mafacilities ekuti vafana tite sharpen our skills.
Aimbotambira Kamuzuma United neFawon Shepherd Saizi anoti nyaya yekushayikwa kwezvibodzwa munhandare inyaya inoda kugadziriswa nechimbi chimbi.
Kama Billard is a midfielder, akamboita 7 games asikatambi, but adzoka is a joint top goal scorer at 10 goals nema strikers. Saka chatipita mu as a coach, ndirini as a coach ndifana kusiya basa.
Nengo ye Warriors Friends Club vatina chemuseti vanoti Zimbabwe haisisina vatambi vane hasha negedhe vakaita sana Shakeman Tauro.
Hatisina vanhu vane tingati rudo here kana kutoti vane hasha negedhe sezvaiitika kare.
Nengo yeZimbabwe National Soccer Supporters Association vaDarlington Musabayana vanoti panofarira kuita varairidzi vanoshanda nenyaya yekutsvaga zvibodzwa chete.
Mapane anonzi makocha emastriker ndo moto anonzi chiipa paprofessional language, but ivavo ndo vatinoda ivavo.
Zvimwe zvikwata zvekunze kwenyika zvine varairidzi vakadai vamuseti vanoti zvikwata zvemuZimbabwe zvinofanira kuteedzerawo tsika yekupinza basa varairidzi vakadai.
Tofanira kuva tine murongerwo seanoitwa kune dzimwe matimu ekutoti pane vanhu vaigohwesa vatoti mastrikers iwavo vauyewo kutimu kana vari kudhanamosi vanotorawo chivhitarisa ivagohwesera gore iroro.
Asi kune vamwewo vanoti chinogona kunge chiri kuita kuti vatambe mberi vasanwise zvibodzwa zvakawanda inogona kunge iri nyaya yekuti vatambi vekumashure kana kuti defenders vave kukwanisa kuvhara magedhe zvakasimba kudarika vatambi vekare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva reutongi hwejekerere reInternational Day of Democracy, vanorwira kodzero dzevanhu nevanopikisa vachiti munyika hamuna utongi hwejekerere. Asi vanotsigira hurumende vanoti Zimbabwe inotevera bumbiro remitemo mukuchengetedza utongo hwejekerere. Vanotevera nhabvu vochema-chema nekushayikwa kwezvibodzwa zvakawanda mumitambo yenhabvu munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ndini Marvelous Mhlanganya huye, ndiri mu Washington DC.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.